ANC yakunda zvichitevera kuwana kwayaita zvitamu zvinodarika makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana. Aka ndeke kutanga kubva muna 1994 kuti bato iri riwane zvigaro zviri pasi nezvitamu makumi matanhatu kubva muzana. Sangano rinoona nezvisarudzo muSouth Africa reIndependent Electoral Commission rinoti bato reDemocratic Alliance rawana mavhoti anoita 21.76%, ukuwo bato reEconomic Freedom Fighters zvichiwanawo mavhoti 10.79%. zvichitevera kukunda uku, bato reANC riri kutarisirwa kuumba hurumende patsva pasi pavasiri Ramaphosa, avo vakapinda panyanga mushure mekubvisa vaJacob Zuma pachigaro gore rapera vachipomerwa mhosva yeuori. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paCape Peninsula muCape Town, Dr. Trust Matsilela, vanoti kudzorerwa panyanga kweANC kuchaita kuti mhuri yeZimbabwe inogara munyika iyi itarisane nematambudziko akasiyana siyana.
Policy-wise, I think there will be just a continuity of what we've been seeing, but I'm actually seeing a new departure from a soft approach on Zimbabwe and South Africa to a hardening, especially because we're battling the multiple challenges of poverty and inequality and unemployment, and Zimbabweans consume a fairly considerable amount of jobs, especially in farms. So ANC might actually be changing its approach.
Vagideon Chitanga, the University of Johannesburg, vanotiwo varamaposta vane ruzivo rwakadzama munyaya dzezvemabhizinisi zvinova zvichayamura kwete nyika yeSouth Africa chete asi kuti nyika dzakawanda dzinosanganisira Zimbabwe.
Varamaposta mutungamiri anoratidza kuziva chaizvo zvebhizinesi, anoratidza kuziva chaizvo zvinodikanwa muSouth Africa. So utungamiri hwavo huri kuratidza kuti vanhu vemabhizinisi nevekunze kwenyika vari kuvarenekedza. So ndinoona zvichibatsira South Africa, especially panyaya yekugadzira zvinhu zvakaita sana corruption, uori hwanga hwatekeshera panguva yavazumu. Ndinoona South Africa ichikwiridzirwa pamaeconomic indicators neatinoti maindicators epolitical stability nesecurity. Izvi zvinobatsirawo mainvestors kuti adzoke muSouth Africa.
Zvichakadaro, mhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa yarumbidza hurumende yeSouth Africa nekuita sarudzo dzine runyararo. Vamunyaradzi Shoko vati Zimbabwe inofanira kudzidza zvakawanda kubva kusangano rinoona nezvisarudzo muSouth Africa.
Ndadzidza zvinhu zvakakosha, zvinoreva kutangira paIndependent Board rakafanana neZEC kurana maelections. Bhodhi iri tikuona riri bhodhi rakasarudzwa nepalamendi kuite tine mutungamiri wenyika. Mamedia houses ese ari kuwisa nyaya zveshairi, havasi kutora mativi. Taona mapurisa mapatisi ese achibudiswa paSABC vachitaura vakasununguka kuZimbabwe. Tichiziva kuti aiwa izvozvo rongoitwa nezanupf chete, hapatenderi kuonekwa ngu mutungamiri, especially kana ari mutungamiri weMDC, hapatenderi kuonekwa achitaura.
Kubva South Africa yawana kuzvitonga yaita vatungamiriri mumakore makumi maviri nemashanu vanoti Mushakabvu Nelson Mandela, vaThabo Mbeki, vaJacob Zuma pamwe navaRamaphosa vari panyanga pari zvino. Zimbabwe yakaita mutungamiriri mumwe chete vaRobert Mugabe kwemakore makumi matatu nemanomwe. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Njoma.